Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 21, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanono Kawane, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kodzero dzavanhu dzokutaura zvinovanetsa, kodzero dzavanhu dzokuti vangakuvanga, kodzero dzokupopota nokuda kufoseredza kuchinja zvinhu nokudemonstrate overstreeting dzaakuvhiringwa zvekare nehurumende, asi vanhu vachingodawo kungoziva kuti zvamakati zvinotinakira, zvinotinakira papi.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mamiriro akaita zveupfumi ari kukonzera hurumende kutyora kodzero dzevanhu.
Hurumende ngaizive kuti kuchema kwatita, kuchema kwasibhu 7 ndokwatitika pano. Hatisi kupandukira hurumende, hatisi kuti pane ari kutituma tiungotaura zvichemo zvedu sezvazviri tichingaraurudziri kana kuti tifanika tikuwedzera kupapo.
Rimwe sangano rinomiririra varayiridzi rinoti nhengo dzaro dzichange dzichienda kubasa mazuva maviri pasvondo kutanga nhasi. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mamiriro ezveupfumi hwenyika ari kukonzera hurumende kuti ityore kodzero dzevanhu zvakanyanya. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFi University kuOhio vanoti hurumende yava kutyora kodzero dzevanhu nekuti haina mhinduro pane zviri kuitika sezvo iyo yapererwa nemazano.
Chandiri kunatsokuonesesa kutambura kwavanhu nenyaya dzezveupfumi zvinoita kuti vashayiwe kana chokudya chaicho kana chokuisa vana kuchikoro namabasa ari kushayikwa nokukwira kuri kuita zvinhu nokuzoshayikwa kwemari yacho zvekare vari pamabasa vacho havasi kuwedzerwa mari. Vanhu vari kufa muzvipatara nokuti madhokotera namanesi vari kutiwesa hatichakwanisi kuenda kubasa. Saka chandiri kunyanya kuona kutambudzika kwomwana womunhu kworuzhinji rwavana vomuZimbabwe nenyaya dzezveupfumi nechokuhurumende uku vari kuti zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichanaka, sungai mabhandi enyu, asi hurumende isinganatsi kuona kuti vanhu havasisina zvivuno zvokusunga mabhandi ewayo, havasisina chauviri chokuti voita sei, vodyei, zvakadzi zvacho zvichanaka nehurumende pakupera kwegore, zvichanaka rini kana peturo ichingonzi yakwira, dhiziri richingonzi rakwira, zvinhuwo zvomuzvitoro izvi zvowedzerwa. Kana ari mafizi aya vhiki rapera chairo chairo takatowedzererwa fizi kuvana vokuZimbabwe kumabhoarding uku 1300 kuti kana muchida kuti vachipedza temu vachiri pano nevanonyora bvunzo chiwedzerai fizi yakati. Ko ruzhinji rweZimbabwe rwoiwanepi mari iyoyo? Hurumende zvairi kungorega zvinhu zvichikwidzwa.
Mataura kuti hurumende inoramba ichingoti zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichanaka. Imimi sokuona kwenyu chavari kutadza chii?
Hurumende iri kunatsokutadza chaizvo chaizvo kutasanudza kana kuenzanisa kukwira kwakukwidza kwavanoita zvinhu kunaana peturo izvi nemihoro yavanhu. Ipapa pandibvi pavanoti vakwidza mapeturo, vakwidza dhiziri, varenge vasingatarisiri here kuti vomuzvitoro vakwidzawo zvinhu zvavo? Handiti ivo kana vachitarisira kuti vomuzvitoro vachakwidzawo zvinhu zvavo nokuti makosti okuoparita anenge akwiravo, ivowo hurumendevo kuvashandi vayo ngaichiwedzerawo kati mihoro yavanhu iindirane nokudhura kune kwaita zvinhu, mihoro yavanhu iindirane nokukwidza kwavanenge vaita zvinhu.
Imimi kana makatarisa, chimwe chamunofunga kuti chingakanganiswa nenyaya yekumira kwakaita nyaya dzeupfumi chii?
Chinonyanya kukanganiswa nenyaya dzeupfumi izvi inyaya yekodzero dzavanhu. nokuti vanhu vanokodzera zvokupopota kana vaona zvisingavanakiri zvokushorana kana kushora hurumende pamwe nekodzero dzokudemonstrate. Asi zvataa kuzoona ndozvokuti kodzero idzodzo dzava kuvhiringwa namapurisa anenge waakuita sokuti pachivanhu totiisa nechivoko chegudo kuti wangokanganisa ngaarobwe. Zviro ndizviro pano, uyo waizviitira zvaanoitawo mustriti wakabatwa akarobwa akazondofa, vamwe vakasungwa vakadai. Saka toona kuti kodzero dzavanhu dzokutaura zvinovanetsa, kodzero dzavanhu dzokuti vangakodzero dzokupopota dzaakuvhiringwa zvekare nehurumende. Asi vanhu vachingodawo kungoziva kuti zvamakati zvinotinakira, zvinotinakira papi. Saka ndinoona sokuti hurumende nemapurisa ayo yaakuita chivoko chegudo chiyacho kungoti kungorova apa nokungosunga nokungoita nokungovhiringa izwi ravanhu. Tinodawo kuti vanhu vakwanise kutaura zvinovanetsa, vakwanisewo kusuggesta masolution avo.
Saka kana makatarisa Profesa Masocha, zvoitwa sei, chii chamunoona chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvipinduke izvi?
Mavonero andinoita apa ndokuti kunyanya kuhurumende chaizvo ngainzwe izwi romunhu uri zasi zasi kuvarombo ava vasina chavanowana. Ngavanzwe izwi ravo, ngavavonepo kuti vavabetsera nenzira dzipi. Nokuti zviri kuitika apa ndezvokuti hurumende inenge yaakuita sokuti haina hanya kana ichikwidza zvinhu, ichikwidza vana peturo zvinhu zvomumashopu zvichikwira, hanya yayo nomunhu wapasi pasi hatiioni. Vadi kumboisawo zheve yavo kuvanhu vapasi apa, vanzwe mazano avanhu vapasi apa.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kubasa kutanga nhasi nekuda kwekuomerwa nekushaya chekufambisa. Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuwana zvinodiwa nemunhu zuva nezuva nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu, asi mihoro yavo iri pasi. VaMajongwe vanoti vakatonyora tsamba kuna sachigaro wePublic Service Commission vachimuzivisa nezvamatambudziko evarairidzi. Vanoti nhengo dzavo dzichange dzichienda kubasa mazuva maviri pasvondo kutanga nhasi. Vanotiwo vakazivisa hurumende kuti varairidzi havachakwanisa kuramba vachipfeka mbatya dzinodiwa kuti vange vari pabasa nekuda kwekuti havachakwanisa kutenga mbatya dzebasa. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMajongwe kuti tinzwe zvizhinji.
Mazuva esaya tanga tichingotaura nyaya yekuti vashandi vedu vePTZ kana vashandi vehurumende maSiguru 7 vanoda basa zvakanyanya, vanoda nyika yavo, achiripo ndechekuti vaakutadza kuenda kubasa. Saka takuchitraya kuti zvese zvinguva ese zvinzwisiswe kwanisa kutipo mari yeinterbank rate inoita kuti zvinhu zvirerukire murairidzi, nekuti murairidzi iyeye pamusoro paanodzidzisa haachagoni kuendesa mwana wake kuti adzidze ipapo, haagoni kuzvitekedza, haagoni kuzvibhadharira rendi. Saka isu tatingotaura tichichema nehurumende kuti dai hurumende yazivawo kuti vashandi vayo ava vanoda nyika yavo. Saka chiripo ndechekuti kuti mari yatinotondira iyi inokwanisa kuti murairidzi auye kubasa mazuva maviri pasvondo. Chikuru chiri chekuti hakusi kuti hatisi kuda kushandaba, kushanda tiri kuda, asi ipuresha iri kubva kuvashandi vacho. Nekuti zvokwadi zvokwadi tikatadza kutaura zviri kutaurwa nevanhu vacho vanotinotungamirira tinenge tatoomhandi. Nekuti vashandi vari kuda pachena kuti kana hembe dzekuti tikwanise kupfeka kuti tiende kubasa hatichakwanisi kudzitenga. Kureva izvo kuti pasatya tava incapacitated, kutransport tiri incapacitated, kuzvibhadharira rendi tiri incapacitated, kuchengeta mhuri dzedu tiri incapacitated. Saka takoti aiwa hurumende ngaizive kuti kuchema kwaticha, kuchema kwaSiguru 7 ndokwatisisa pano. Hatisi kupandukira hurumende, hatisi kuti pane ari kutituma, tiri kungotaura zvichemo zvedu sezvazviri tisingarauridziri kana kuti pane chatikuwedzera ipapo.
Pane zvitsva here pamashoko enyu yekuti hamuchakwanisa kuenda kumabasa? Tichiona kuti munenge makatogara kare nhengo dzenyu dzisiri kukwanisa kuenda kumabasa.
Pane zvitsva nepamusana pekuti mazuva eseka chinhu chese chinotaurwa. Kana ndikaramba ndingodzokorora kuti kumusha kwangu kure, mangwana ndoyoti kumusha kure, Hazino kuti kwa hapa duze ni kuti ndakari kutawara nizuko na kwa chinga. Point is ganyande nizuko dokora the same point. Ni kuti ya kwa zitaweza deki nyua ni patamba yedu. Tawa uja zakare tisinga achi tisinga wezi kuti. Tae urumende ya njisa oza tri kutawara ni kuti. Kwa menikoti wa kere wa zichemo zedu. Yepa mtana kwa kuti kikuru ndeche kuti. Wano zitupa kutama jishona mwanafunga achi wano fila mbele. Hazino kwa naka chema nizuko na haka haka chema ni kuti ya chema nizuko. Angira ba chema na kutu chema kwa chema. Kuranja marwazo sefa zili. Iye zile zikuchema kwa picha. Kurwazi wako kuramba kutuwe zira. Kaka tukuti waka zoshani zika. Kana wakaona. Sisi miyawe ya waru mwa zile ya kanaka. Nga kutaza kupangisha na kakanaka na kuti. Dongo ya kuni rama exam ziene. Dongo ya kuni makama exam. Kutawara kwa picha kwa tukuna mba kungori exam. Ongo tuku zila kuti. Mnikamunu wanachile emba. Warukita warukita ende urumende kwa ikino. Asicho kwa lina nite kuti. Hatinda chana mbichaka nyarada kuti imba yiku vila panezi doya ikinuwa. Yedu ya kubilao. Kana watu kena kuyao vya zimura. Ngao yao vya zimura. Mwuri zichemo zedu zichemo zwana ya Zimbabwe. Shiba ana ya Zimbabwe. Tuna usandra nika yedu. Yende satuwa mba zitaura zini zirikliye. Yende tungo kundi watu urumende. Ngaite ilo zichemo zwana wae.
Tisa nangu reipa msoro pe urongo wanyina kutunona utu mtamba menyi mwuri kuti imi kutanga mvuro. Nengo zenyi zinengezisa kwa nsakenda kumabasa.
Soko wadi mbeze kuti. Pane wanga wa chitaura hivyo kuti ngatire kekwenda kubasa za chose. Kika zivapika zata atika ita strago kuti ngatika ende kubasa za chose. Kine nge kia ita enda urumende ya gara ili urumende ya kabasa demo ili kauto tema wani. Saka ya zeta resolution ya kuti no. Kino enda kubasa mazuwa mawi ili kure wati hapana 5 days chaiko ili continuous. Yetu urumende kareza wenda kubasa for 5 days kutina good cause vano kuzinga basa.
Asi vama jongwe, agusiku isa nengo zenyu mumukani wa mampere, reno kuti wanenge wachirofa mabasa, wanenge wakuso panishwa, warirega.
Magara mabesa ora kuti ndi mupere, kurewa zoti, ibeni utaya atina zaita, ererari chango mutka. Saka pata kuti ngati mbomiri leo zishemo, zewa chani. Nika ino ngati ya uranecho kwa zi. Atiku kubisa urumende, atiku kubisa urumende, kikuti ngati badare marino ita kuti, kikwanze usandila nika, chete chete.
Munyori we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, va Raymond Majongwe, vari parunare muHarare. Sangano revakuru remakereke reZimbabwe Heads of Christian Denominations rinoti ratambira gwaro kubva kuhurumende iri mhindu yekune zvavakataura masvondo mashoma apfuura apo sangano iri rakati sarudzo nemapato ezvematongero enyika zvimbomiswa kwemakore manomwe vanhu vapiwe mukana wekuronga gwara rinofanirwa kutorwa nenyika. Mutauriri wesangano iri Reverend Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisati vaita musangano wekuzeya zviri mugwaro iri asi vachiti hurumende inoti zvese zvainoita zvinofanirwa kuve mugwara rebumbiro remutemo wenyika.
Sangano redu harisati rasangana kuti riongorore mhinduro iyi. Tinotarisira kuti pamazuva anotevera iwawo harichagara pasi ro tarisisa kuti minduro iyi inoti kudii, ndezvipi zvinoshandika nayo, ndezvipi zvisingashandiki nayo, tigotarisa nzira inotevera mberi kuti ma steps edu ekumberi akamira sei.
Kunze kwegwaro iri, pane zvimwe here zvamakambonzwa zvichibva kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Kwete hatina wawande tsamba hiyo hii ataga mchira ndiyo minduro yesu atanga nga tanyura saka apana imwe minduro atanga titari sira ndiyo minduro atisha shandi isa kutituone gwararedu rinotevea.
Zvinodiwa neve makereke zvamakataura zvinhu zvikuru zvakakomba chose zvinogozhera vamwe vanhu. Hatisi kuziva Dr. Mutata, pane mamwe masangano here auya kwamurivo achikurudzira zvamakataura kuti mubatane pamwe chete panyaya izvese zvamakataura kusanganisa kumbomisa kwesarudzo nezvematongero zvemapato ematongero enyika?
Wangu wandeta kawa na vatungamiri vemasangano akati wandei vari kuti maonero edu vanomanzwisisa uye vanofunga kuti anofanira kuti atsigigwe. Vamwe vanotaura pamusoro penyaya yemamwe maadjustments angada kuitwa. Vamwe vari kuproposa kuti muonero uyu kana yanga iri pfungwa yagamuchirika yaigona kupatsanugwa ikaitwa zvikamu nezvikamu, chikamu chokutanga chikaita chemakore matatu, panopera makore matatu poongorogwa kuti tava papi vanhu vozofunga kuti tinofanira kuenda mberi nemaelections here kana kuti maelections anga postponewa. But vavariro yedu iko zvino ndeyekuti isu tidzokere kune vakatituma kumasangano edu tivazivise kuti ndiwo nhinduro dzatakawana, uyezve kuti ivo vatipe gwara rokuti tinofanira kupfuura mberi tichienda kupi. Vatungamiri vemakereke edu ari pasi peZimbabwe Heads of Christian Denominations anofanira kuti asangane vagotipa gwara rokuti mundangaro uyu wotogwa uchienda kupi.
Reverend Kenneth Mtata vari parunare kuHarare ne Studio 7.
Vateereri, musakanganwe kuti kutanga nhasi nemuvhuro manheru na 7 p.m. kusvika musi wechishanu tichange tichizeya nyaya dzezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe vakuru mubato reZANU-PF. Zvirango izvi zvinorevei chaizvo? Zviri kukonzera matambudziko api kunyika? Vakuru ava vakatemerwa zvirango zvaita sei chaizvo? Zvii zvinofanira kuitwa kuti zvirango izvi zvibviswe? Teererai hurukuro dzatinenge tichiita nevatungamiri vehurumende vanopikisa, vemasangano akazvimirira oga nemiwo zvizvarwa zveZimbabwe. Musakanganwe kuteerera nyaya yezvirango iyi paStudio 7 patinotema tisina divi ratinorerekera.
Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya yekushayika kwatafadzwa Hilton Tamangani ari muusungwa. MuDaily News mekare mamirioni nemamirioni evana muZimbabwe vanonzi vane chirwere chekushaya zvekudya zvinovaka muviri kana kuti malnutrition. NewZimbabwe.com ine nyaya pamusoro pevarairidzi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vanoti vachashanda mazuva maviri pasvondo. MuNewZimbabwe.com makare ine nyaya inoti nzou dzauraya vanhu makumi maviri kubva kutanga kwegore rino. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamuka seiko paStudio 7 ini journalist Madi. Ndinonzwa kubati kana stereki nekurohwa kunoitwa vanhu nemapurisa kunyanya uyu mutape wenhau ya rohwa yemanji manji apa. Izvi zvimwe zvinondibata ende zvinondirwadza zvisini pahasha. Saka handizivi kuti mutemo muZimbabwe unobvumidza kuti mupurisa anemvumo yekungorova munhu zvaanoda pamadiro kungorova munhu nje. Nekuti isu kuno kuSouth Africa kunoku ndozva kuti mupurisa ka haabvumidzi kurova munhu zvisina kana nereason. Saka ndizvi muZimbabwe mutemo urimo here? Zvinobvumidza kuti mupurisa anokurova munhu pamadiro. Kana kuti ndiwo mutemo wacho urimo ka nguva tiropagadzirisa ipapo munhu arohwe.
Pamusoro yemakadii zvese. Toziva kuti hazvisi nyore kuzviita asi inini Studio 7 ndoda kuti mukubatsirewo kuti tidemonstrate nyika yega yega ine muZimbabwe akamirira MDC achimirira MDC kuti taneta nayo ZANU-PF. Kana muchitibatsirawo tokumbira kuti mutibatsire kuti tanzwa nenhamo muno munyika dzisiri dzedu.
Aha, mwira tigomborere kuzimbabwe tubira mweya tigomborere zvavatuma mweya tigomborere zvavatuma wo mweya tigomborere izombada nyasha dzamwari kuti mwari dei wapindira hazvakaoma zvingambaita kuti uya muone munangagwa nenjere dzakakwana dzekuti vanhu vari kutambura munyika munyika mune crisis munhu akundotenge ndege inodhure kudaro nemhuri yakwe yekuti ungofambe kuende kubve Harare kusvike kuBulawayo onakirwa achibike makumbo emombe arimo kwati uya muone baba akakwana vanhu vachifa muzvipatara umweni womubaya zvemuchipatara kuvhare information kuti isabuda ko madii enyu machitaure chikonzero chacho chaite kuti wairwara ngedambudziko rei vakanga vakapinde muchipatara kuti imi musaziva nemhosva pakumubata kwamakaita makamuvharira madzikoyo chemachoma wayo chiti kwai toda kuchemere nyika dziri kunze kuti kwai masanctions abviko vanoda kumbostrike akaripiri vemuzimbabwe wacho musikatenderwi kuti vanhu vastrike vachikumbire kodzero dzavo komanaka ndosaka ndati jehovha tuma mweya tigomborere jehovha tumawo mweya tigomborere jehovha tuma mweya
makadi makadi pano pastudio 7 vanomukoma jonga vakumatanonoka hwande nevamwe wese vashamarari awa ndinongotaurawo zvangu ndinoitwa simba rashe ndinotaura ndiri kuno South Africa Ferdinand King ndinotaura chokwadi vamunangagwa ngavabude muofisi ngavachisiya basa ZANU-PF hatina chatinotarisira chakanaka chatingaitigwe nezanupf chavakataura kuti zvinhu zvazodai zvazodai zvotadza kuzonaka hatina chatinoda kubva kuzanupf yakati kuvhoronga kare hama dzedu dzakawanda dzikafana kuda kwezanupf iye haina hatina chakatarisira chakanaka chatinowana kuzanupf nekuti vamunangagwa ngavasiye basa ngavasiyire chamisa atonge tione zvimwe zvinhu zvinyowani kwete zvavo zvezanupf zvoda kuuraya nyika ndatenda hangu
makadii makadii pastudio 7 mese ana mukoma jonga kandimire nana Goodwin maramba and the likes nyaya yangu ndeye president wedu vamunangagwa vamunangagwa kudini vaikwanisawo kusiya vochimutichi nekuti chinenge chavaremera dino vaikwanisa kutionawo bhozi it's useless when we look at our intervention and our vision forward bhozi zvinhu zvacho na zvinoda kuti zvioneke vachazoita mafirst class acho ndevapi vachazoita masecond class acho ndevapi kana zvoti munhu wakangogara hake saka togara here kuti tiwane mari yacho so it's useless dai vaiona zvavangatiitira nekuti tabaarwadziwa tabaarwadziwa zvedu zvimwe ndingataura tasi tarwadziwa zvavanoita zvekungotenderera kurussia vaenda kujapan vaenda kunew york kubrooklyn what hazvibatsiri kana nyika ichitambura so deno vaiona zvaangaita tiraramoshibeta we wish a better life
mangwanani vakanaka vashamari westudio 7 ini ndinoitwa mukoma David Nduna ndiri kutaura ngepamusana pavamadhuku vanongoda kungomiriramirira zvinhu zvisina nemasituro vamadhuku vanoda kuzviedzenga munhu akangwara maningi stereki vasikanove nesaizi yavo yemabhurubha ava anokwana masaizi 28 musharuka vamunhu a vamadhuku ava havazvioni chavanongofirira kuda kungoti vana vezimbabwe vangotambura chete chete havazvioni kuti vana munyika vamwe vakamira vakashata so vana Thokozani Kupe vanouya vakuda kurwirira rwirira vakuda kude zvigaro zvokuda kudyidzana nezanupf mukati umu ngavadyidzane nezanupf dzavo kwete kuye kungodo zvokuda kungomirira kuda kuti kwai ndo kutonge mdc muzimbabwe hatifita vatonge ngevanhu vachikadzi isusu tingatovapinze muzvigaro zvimwe zvinoite kuti ivo vakadzi vaonawo zvisichisimba wavari imwe nomwomo kwete kuti kwai ai vathokozani kupa vangatungamirira mdc hazviiti havadivi nevanhu vavathokozani kupa plus naye iye madhuku ngaasiyana nemhaka dzekuda kuonini kumiririzika kuda kuzikwai ndiri gweta hendri muzvina fundo wechii chacho ipapo apapo tatenda mukoma tanonoka hwande
ava vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vana nemasoja matatu vakafa mushure mokurwisana kwakaitika pakati pemauto eIndia nePakistan pamuganhu wenyika mbiri idzi, asi zvinofungidzirwa kuti kwakafa vanhu vanopfuura vari kutaurwa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Svondo rapera, mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vakazivisa kuti musangano weG7 wegore rinouya uchaitwa pahotera yavo yeTrump National Doral. Izvi zvakashorwa zvikuru neruzhinji rwevanhu kusanganisa vakuru vebato ravo reRepublican Party. Nezuro vaTrump vakanyura paTwitter yavo vachiti musangano uyu hauchazoitirwa pahotera yavo. Vari kupomera mhosva kuvatori venhau neDemocratic Party mukukonzera kuti musangano weG7 usaitirwa pahotera yavo. VaTrump vanoti vaifunga kuti vari kuitira nyika yavo yeAmerica chinhu chikuru pakushandisa hotera yavo kuitira musangano mukuru uyu vasina mari yavanowana pazviri. Matavire nekambo kake tanga wandida kana kuti love first. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Só com isso, cara.